Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mhuri yamuzvare Mo Blessing Ali inozivisa nezvomunamato wekumurangarira mangwana pamusha wake kuNyatsime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusunga vatendi. Rimwe sangano rinomirira varimisi rinokurudzira hurumende kuti ivakire vashandi ava dzimba dzekugara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta renengo yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change yakapondwa muzvare Mo Blessing Ali vajobsikala vari kuzivisa kuti pachaitwa munamato wekumurangarira mangwana nenguva dza 1 o'clock masikati. Vasikala vati munamato uyu uchaitwa pamba pemufi kuNyatsime.
Uri kuitwa nomusi wechipiri kutanga nenguva dza 1 o'clock dzamasikati. Munyengetero wokunyaradzana nokurangarira Mo Blessing Ali. Munyengetero uchange uchitungamirirwa navafundisi namabhishopi akawanda muno muZimbabwe vachauya vachinyaradzana nemhuri yokwaAli. Saka tinokoka vana vese veZimbabwe kuti zuva romusi weTuesday nenguva dza 1 masikati izuva rakakoshesesa zvikurusisa kwatiri tose. Tinomukumbirisisai mose kuti muuye nouwandu hwenyu tiuye tizonyaradzana nemhuri yokwaAli nenyaya yaMo Blessing Ali. Saka tinokoka iZimbabwe yose, huyai musi wechipiri tiende kuNyatsime kumba kwaMo Blessing, uko kwatichange tine munyengetero wokunyaradzana nomhuri yokwaAli.
Avo vange vari gweta remhuri yaMo Blessing Ali vari zvakare mumiriri weZengeza West muparamende vajobsikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kupondwa kwemuzvare Mo Blessing Ali kunovarwadza zvikuru nekuti ange achingovawo mwana weZimbabwe anoda nyika yake achiitavo zvinoitwa nevamwe mukuedza kugadzirisa kuti zvinhu zvinakire zvizvarwa zveZimbabwe.
To freedom ndo democracy iyoyo ndiyo hondo unoite hondo nevanhu vako vasina chavatadza. What does that mean? Vanhu vatadzei mwana atadzei aponderwei mwana uyu chichatadza ndiani watadzira? Saka zvino tinoti this is regrettable, zvinosuwisa ende zvinosvimudzi hasha. Nguva inokwana yevana yeZimbabwe yekuti vachadhirowe mutsara mujecha kuti apa hapachadarikiki. Ende ndinotenda kuti mazuva iwayo ari kuswedera. Zvinorwadza, zvinosuwisa. Inozviitirei zano izvozvo? Anoponderwei mwana adii?
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti kufa kwamuzvare Mo Blessing kunoratidza kuti upenyu hwevanhu muZimbabwe hahuna kuchengetedzeka. VaMasiye vati pakashayikwa muzvare Mo Blessing, vanhu pamwe nemapurisa vaitoziva vanhu vakanga vamutora, asi mapurisa haana kuferefeta kana kutsvaka Mo Blessing nesimba, zvinova zvinhu zvinokatamadza. Asi mumashoko kuvatori venhau, mapurisa anoti akaedza kutsvaga muzvare Mo Blessing asi haana kumuwana. Ngatinzwei VaMasiye vachitaura.
zvinhu zvinotipawo kuti tive nepfungwawo dzokuti mapurisa kuda havasi kugona kuita basa ravo muno muZimbabwe. Saka zvinhu zvakadai so kana zvichiitika munyika yatingati democracy kana yatingati civilized, zvokuti munhu anoshayikwa then munhu ozoonekwa ari mapisi mapisi akadaro, zvinhu zvinopisa kuti kuda pangada kuongororwa kuti mapurisa angave here achida kupuwa atingati further training kana kuti angave achidzivawo zvaanenge achiita kana kuti angave ari mapurisa ane chekuitawo zvekare nokufa kuri kuitawo maactivist kutisapiswa kana kufa kwakaita More Blessing Ali. Saka zvinhu zvinoti pisa yatingati hasha kuti tingawane zvinhu zvakadai so zvichiitika munyika yeZimbabwe iye tichiti iri civilized. Saka muchidembu ndinoona senge kufa kwa More Blessing Ali should be an eye opener yokuti pane zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa kuti hurumende yeZimbabwe ionekwe ichi respecta tingati ma human rights, ichi respectawo zvekare bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane right to liberty, ane right to be protected by the law.
Avo vanga vari gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Mukuru wesangano rinobatsira vanhukadzi kuti vakokedzevo zvinzvimbo mumapato ezvematongero enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vaudza Studio 7 kuti nyaya yokupondwa kwemuzvare More Blessing inofanirwa kuferefetwa, vachiti zvekuponda madzimai zvinopa kuti vamwe vazotya kupinda munyaya dzezvematongero enyika.
Isusu se Walpet tiri kushungurudzika zvikuru neku abdatwa nekupondwa kwakaitwa More Blessing Ali. More Blessing isusu tinomuziva as a political activist. Zvino zviri kutirwadza nekuti nyaya iyi ikasanyatso ongororwa yokonkludwa kunzi akaurayiwa nani uye akaurayirwei. Vanhu vane mvumo yekukonkluda kuti pamwe akaurayirwa kuti anga achiita zvematongerwo enyika. So zvinhu zvinozoti ramangwana zvichakanganisa mamwe madzimai kuti abude neuwandi hwavo vachijoina mapato anoita zvematongerwo enyika, uyezve vachichuza kuti tuda kupinda maleadership positions. So chinhu chiri kutirwadza ndechekuti nyaya yake haina kujeka kubvira paakaripotwa kunzi ashayikwa musi wa24 May. So tinongoramba tichingodzokera kumapurisa nekuti hurumende ndiyo inotarisirwa kuti ichengetedze maZimbabweans regardless yekuti mukadzi here, murume here, kana kuti ndewebato ripi. So tichingoexpecta kuti nyaya iyi vachaitora zvakanaka, voitorawo very seriously, voita mainvestigations kusvika zvabuda pachena kuti chii chakanyatsoitika kuna More Blessing.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF, vatafadzwa mugwadi, havana kupindura mibvunzo yedu asi vashora vatori venhau veStudio 7 vachitipomera mhosva yekutaura zvinhu zvisina umbowo. Ngatinzwe mhinduro yavo kumibvunzo yedu.
Sei mi vatori venhau muchiita kunge vanhu vasina pfungwa dzinoshanda? Hamuoni kuti chero nemuwo munozvisoresa kune vanhu vanenge vakateerera? Kuvangani vanhu vaurayiwa muno munyika munomu mune mbavha nemhosva yekungopara mhosva chaye chaye yemedha dzinoitika mukati umomu? Vangani vanhu vaurayana muDzimba mune nyaya dzekudanana kana dzerudo? Zvatanga here kuitika nhasi munyika ino yeZimbabwe? Ko chinozoita kuti imimi munge muchimhanyidzana nespidi yechimudhudhudhu kumhanyira kuti iZANU-PF yauraya munhu, iZANU-PF yauraya munhu? Nyaya dzaitika pabhawa vanhu vakarwira doro vakafa, kana kuti pakawana anourayana, munotanga kutsvaka kuti wafaunga uri webato ripi, kana kutanga kumutsvakira bato rekwaanga asiri? Hamuoni here kuti zvinosemesa kufamily kana kumhuri inenge yashayikirwa? Sei muchitamba nerufu zvinonyadzisa kudaro? Zvakatanga rini kusakoshesa rufu kana kukoshesa vafirwa? Chii chinosaka kuti muti pose pose paitika nhamo kunoti vani vamwe bato vanoita sekunge vava kushanda kumafuneral parlour kwezvitunha, kwekungonotsvaka kuti wafa ndiani? Wangaro toti ndewezanu, ndewe MDC kana ndewe CCC, ndewedu wafa? Chii? Hamuoni kuti zvinonyadzisa izvozvo? Iko zvino tinonzwa mapepa nhau tukuona mapepa nao nekunye zukunye papa social media zekutu wano SCC ndo wakawana mtunduyu. Asimu statement yuma polisa yuma kutitawo ya kuti mtunduyu wakawani kwa namai vemuna rukuzi ndiye chief culprit fire swatch. Kwa imi mazoshu wana kupi chukuti munuyu wakachaki wane SCC. Nasima kuti munuyu inengo SCC. Imiwe Studio 7 mune umbo oye reka na umweche tu wa munu kwa sabuti tariza. Cherono mfanani zukuti mwana uyo akashaika uyo. Wanga hari nengo SCC. Tipei kamfanani zo kana umpo wa muna ho. Sei mchishanti sa umpo ho. Wa munenge mapi wanewezi matoke wenyika. Wakati sana jobs kala wanenge wakitaura ni maze kwa wasina kuswere. Sei chasosa kakuti mimuti nasi mwanao ya urai wa sumatoke wenyika. Sei mchiti kana mosa ikaparwa. Muno tarisa kuti mosa ya parwa ni muna angaite webatu ripi. Zinoba mahamu jiroba yeso umumu. Ingadai mahamu jiroba rukupasa zimbao machura ya wana ashiba. Mukavati ndewe ZANU-PF wano isa unga sati nikaini ilikura wane wano ya ZANU-PF. Asi zino batire hizo zoku mburi nenge ya firu wakana uti ya uru wane dambu ziku. Zino batire hizo kumapurisa nenge achita tukruzo ndongu ferefeta nyayata hao. Chamu nenge mchita kubanza chii chinosa kakutimuzo manjira kumperi kwa mapurisa mono tumunu waura wane wano wakati kano ni wano wakati. Mapurisa akatupa statement yombo wabu wapeza kutakuruza everyone. Murukura amba kufone la mukazi waizi kirioni waivapo na mukazi huyu. Achuona wachinesana ni munu waiziwa kutuwanga wachitana nana kana kutuwanga wachita sewa ni rudo huripo. Amusu kukwanisa kubata maiva wawarukuta ulambo wawo nukuti ndo wangava ina more blessing ali. Murukuno chaka jobu skala murukuno chaka wanafazai mahere. Wangava siko kuchitungiza kana tuwangava sipo pa nyaya yacho wa sirugu zote nyaya kafambasei. Mwoni kutuzino nyadzisa.
Mukuru anona nezo kukuditwa kwe mashoko mubatore ZANU-PF vatafadwa mkwadi variparu nare kuharare ne Studio 7. Studio 7 aimanyiri kushora vanu kana kupomira batore ZANU-PF kana ripi zaro mosa. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kuda kuita musangano nehurumende kuti zvakaitika zvondirapera zvisaitika zvakare. Mapurisa akapinda mune mamwe makereke akasunga vanhu pamwe nevamwe vafundisi vari pakati pekunamatira nyika. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti kuna matavanu vakasununguka zviri mukumbiro remutemo uye kusunga vatendi kuchikora kozero dzavo. Vati sangano ravo riri kuedza kuronga musangano nehurumende kuti zvinhu zvakadai zvisaitika zvakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu vawande tanga tichiziva nezvemusangano wevanhu vanga vachiungana kuti vanamate vachina matira nyika nokuti zvinhu zvinozikamwa kuti nyaya yekunamata nekuungana inyaya inopiwa mvumo neconstitution yedu yebumbiro remutemo renyika. Saka takachiziva kuti kune vanhu vanga vakaronga musangano iwoyo vanga vakatizivisa. Saka nesuwa takatoshamisika kunzwa kuti vabviswa pavanga vachida kunamata vanzi vanofanira kutsvaka mvumo. Tanga tisingazivi kuti vanhu vanofanira kutsvaka mvumo yekuti vanamate. Saka nesu zvino tishamisa zvikuru kuti zvafamba sei kuti vanhu vanofanira kutsvaga mvumo yokuti vaungane kuti vanamate.
Saka Reverend Mutata, muchazvita sei sevatungamiri kana somubatanidzo wemakereke emuZimbabwe? Muchaita sei nezvakaitika izvi? Nokuti zvinogona kuramba zvichitika zvekare. Pane danho ramuchatora here kuti nyaya yakaita seiyoyi isaitika zvekare, kuti mapurisa kana kuti mauto kana kuti hurumende ipinde mumakereke ichikanganisa zviri kuitwa nevanhu mukereke? Pane zvamunofunga kuti zvichaitwa here nesangano renyu?
Semakereke tinofanira kuti titaure nehurumende tinzwe kuti vavariro yavo ndeyei panyaya yakaita sei nokuti magariro edu ndekuti nyaya dzekushumira dzinofanira kunge dziri nyaya dzisingagoni kupindigwa nevanhu nehurumende. Hurumende basa rayo kuti vanhu vave nemikana yekuti vanoda kushumira vashumire nenyaya yefreedom of religion, worship neconscience. Saka zvinoda kuti titaure nehurumende tinzwe kuti inofanira kugadziriswa senyaya ino kuti haifaniri kuitika nyaya yakadai munyika. Vanhu havafaniri kushungurudzika kana vakafunga kuungana kuti vanamatira chero vachinamatira chii. Content yekunamata haidetermainiwi nenyaya yekuti zvinofambirana nematongegwe zvenyika here, nokuti ikodzero yevanhu kuti vanamate vachinamatira zvavanoda kunamata. Saka jana redu nderekuti titaure nehurumende tinzwe kuti chii chiri kuitika. Tigopavo guidance kuvanhu vokwedu.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, kana kuti ZAPTA, rinoti hurumende inofanirwa kuvaka dzimba dzevashandi vari mumapurazi nevari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Nyanzvi yezvekurima uye vari munyori mukuru weZAPTA, Vazivaishe Zhou, vanoti hurumende haingarambi ichitsika madziro vashandi vasina pokugara munzvimbo dzavanoshanda vari. Vanzo vanoti vagari venzvimbo dzinogara vashandi ava vanogona kubatsira nezvimwe zvakaita sezvidhinha, asi hurumende inofanirwa kutungamira nekupa vagari ava zvinodikanwa zvose kuti pavakwe dzimba dzevashandi.
Takanguva takumbira kuti vedu vero vanhu vava vachadonhegwa nemvura, nhasi kohovakwaimba iko community kai yavaka, but hurumende yakapeta maoko. Hurumende haina chaari kutaura nezvazvo, but ii community iri kuita izvi. Kuyadiwo kumiramirawo kana kubatsiridza community nemadhofuremu, mazenge, asbestos, iyo roofing material yese nesamende, simendi yekushandisa, kuitira kuti kana community yangorovapo zvitinha yenzi yakarova zvitinha chete. Namoni zvino vanhu havana kana pokugara. Tinotoda kutonyatsokubudira pachena hurumende kuti tai muzotosvika idzi mvura dzotanga iko, zvinovandohlaya kuibwa muzvidzimba zvavo. Ende maona achigara murima hamuna kana namagetsi, hamuna kana chii. Ngaione plani ipapo, ndo pane nyaya yangu ipapo.
Saka ini sesangano rinomirira vadhumeni, mambosvitsa chichemo ichi kuhurumende here uye vanotii?
Chichemo chekugara takasochisvitsa mugore rakapfuura musi wa16 October 2021. Ndinorangarira tichiona permanent secretary Dr. John Basera tichisvitsawo magwaro edu nezvikumbiro zvedu, tichikumbirawo kuti dai tawanawo pokugara. Vakatombopawo muenzaniso wakafanana neizvozvo zvaitika, kuti dai zvaigona tira kumanya manyatedze kuti hurumende ione paingabatsira necommunity ichionawo paingapindirawo ichibatsira kana nezvidhina sezvakaitika kwamurewa. Saka nanhasi munyika zvinhu zvichakangomirira kwamurehwa ikoko kwazvakaitika. Tachikumbira kuti tivayeuchidze kuti vanhu vanodawo pokugara. Vanhu vanofanira kushanda vasinga netsikani pahana, kuti kozino kumba kwandasiya zvakwaita dutu remvura kudai ndinowana kuchiri kupenyu here.
Zvino Vazho, munoti hurumende ingakwanisa here kuvaka dzimba dzevadhumeni munyika mose Hapana chirongwa here chavana cho chavari kukuitirai pari zvino zvokuti woka muumirira wavo kuti dzoro renyu risvike.
Isu taona zvakaitwa kwaMurewa tikaona kuti nyika yose zvinogona kungoitiwa izvi. Hurumende mairi mune vadhomeni vanoishandira mune zvakanaka. Muvadhomeni imomo mune nzvimbo dzavanogara. Munzvimbo dzavanogara mune makomiti members. Evarimi, ndingati utungamiriri wevarimi kunoshanda navadhomeni. Zvakaitwa kwaMurewa zvikangotungamidziwa mberi nehurumende ichisvika yoisa mazenye papo, mawindow frame papo, nhungo papo, madhoo papo, samende papo, mudunhu rimwe nerimwe ruwa rumwe norumwe, kunyanyanyanya vari mumapurazi nevari mumaruzevha. Izvozvo izvo zvinogona kupoteredza nyika yose. Hurumende ikadovonekwa yagona kumira painokwanisavo ichibatsirwa nevarimi vari munharaunda dzinoshandira vadhomeni kuvaka dzimba. Izvozvo ndoona zvichiita. Kana yobva kuMaruwa yochitarisa mumadhorobha ichitaura namakanzuro yobatsiridza vana vayo vanoishandira zvakanaka vechidhomeni vanoshanda vari mumadhorobha kuti vaone kuvakidza zvedzimba mumalocation emumadhorobha mavanogara. Ikangodero chete, basa redu samazuva ose rofambira mberi. Nayo tinoitenda, hatigoni kuramba takanyarara, tinotenda kana yaita saizvozvo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivai sezvohu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera uye mibvunzo yatakatumira yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Tovotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vemuguta reGweru vari kukurudzira vagari veguta iri kuti musarudzo dzegore rinouya vavhotere makanzura vanogona basa kuti guta risimukire. Mumusangano wakaitwa neGweru Residents and Ratepayers Association, vatsigiri vemapato akasiyana-siyana akati kusawirirana kwevanhu kwanyanya zvekuti vanhu havasisiri kuvhotera makanzura anogona basa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisi right, ndiri kurwadzirwa neropa riri kudeuka mukati menyika yeZimbabwe richideurwa neZANU-PF kubva kuna president nemasupporters ake. Maoko avo vari kusururuka ropa ende havaguti kudeura ropa, havaguti kumwa ropa. Tiri kurwadzirwa, tiri kurwadzirwa vanhu vestudio. Imi ndimi mune access nekuvabata muchivabvunza. Tibvunzireiwo kuti hamuguti matumbenyu asati azara ropa here? Hamuguti here kunwa ropa? More blessing, more blessing. Kudambura-dambura munhu, kudambura-dambura. Uye ndiri kurwadzirwa semudzimai guru rekubereka riri kurira kuti guu. Ndiri kurwadzirwa, tine misodzi pamatama. Tinongoti mweya wake uzorore murugare. Haana mhosva yaakatadza, mhosva yake yekusapota, yekuda kugadzirisa nyika ndo mhosva yaurayiwa. Tiri kutungamirirwa nemhondi, mablood sucker, mavampire.
Mazikara sei vashamurari vestudio 7, ndinonzi Jesse Charuma ndiri kuJoburg. Zvinondishamisa, zvigondityisa uye ndigonyara kushayikana pekutarisa ndichinzwa varume vakuru vachitaura kuti munhu afanhwa kuchengerwa kumba pake. Kutonga kwacho nedemo kwanyanya. Instead yekutoti muti pakawanikwa mutumbi vanhu vakauraya vandichada kugara navo munharaunda mangu, imi mototi hamuchada munhu akaurayiwa kuti achemerwe kumba pake. Kanzera munonwa doro rerudzi ikona iwedu. Manyano epfungwa dzakaita sei dzekuda kuchengeta mhondi dzakauraya moto tengava uye paname papa vachem zante vacho mukundai paname papa mutori chivonda kutsisi and a blessing more blessing ngachemwe nemasisi akapeka regaria yao muchida musingadi enough is enough of you zante
mangwana nakanaka pa studio 7 ndinoti kuvanhu vezano pefu mauraya magonazve mwari ngave nemi ndimi zvemunodiridza mafaro enyu nemisodzi yavamwe tirarama yemi nekusingaperi vezano pefu ndimi mune kodzero yekuuraya vamwe muchida kugara pazvigaro nokusingaperi mwari vachikuitirai nyasha ndimi makapiwa masimba acho okuuraya vamwe kudai muri vesimbi munorarama nesekusikaperi ndotizoro hako murugare moblessing nesu tichatevera hatizivi kuti havachenjeri vezano pf chavanotiurayira chii kudaiva vachagara panyika nekusingaperi
mangwanani pano pano pastudio 7 vatanonoka wandinova blessing zuru tarwadziwa nenyaya moblessing ari okuwanikwa ari mutsime chuwa akapondwa nevanhu vezanupf mukazuru akapondwa hakeac inspector nyati vari kumukavhira jambo yopayasi vari kumukavhira namasango asi hazvina mhosva hazvo regai titi ngozi yamoblessing yezanupf ngozi yamoblessing ichauya kuna napias ende zviri pachena kuti yakanga kusiri kuti ndezvematongerwo enyika masango angadai akasungwaka akataura kuna napias jump ende vakaregedzwa achienda izvo zvava kutoziya kwari zvese zviri kuitika izvi vari kuzvizira wota anzi masanction nyika dzekunze dziri kukuonei zvamuri kuita dziri kuzvinzwa asi munoti hanzi mutriplec iri kunokumbira masanction ndo iri kukumbira kuti mushungurudze vanhu here zvamuri kuita izvi ndo mahuman rights kamuri kutyorai hakunda utongi hwejekerere muzimbabwe unorwadziwa pakusvika pakuponda munhukadzi saka iye jambo wacho kana aida kukwikwidza kunyatsine vanhu vachamugamuchira sei vachamugamuchira sei atarwadziwa shuwa nemushayika kwamublessing ari
ndinotiwo mwaya wamoblessing ngaudzorore murugare nemhuri namai vacho vablessing vachemenga tine tariro sebato resizon coalition for change bato guru rinotungamirwa navanelson chamisa audio yangu ndokumbirawo kuti isvike munzee dzavanelson chamisa kuti vakanga vava pachigaro vasazokanganwa zvaitika izvi vasazokanganwa imwe nhengo yedu yesizon coalition for change yakaurayiwa kukwekwe iye futi moblessing pamwe chete nemhuri yacho yose ngavaibatsire ngavaibatsire ndatenda zvangu ndini Thomas Chinanga kuno kuSouth Africa kuPolokwane
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica zviuru nezviuru zvevanhu vakafora vachiratidzira muwashington dc nezuro vachikurudzira kuumbwa nekudzikwa kwemitemo inopa kuti zvisave nyore kutenga pfuti kuratidzira uku kunozivikanwa nezita rekuti march for our lives uye kwaitwa mumaguta anosanganisira new york parkland nemamwe vanhu vachikurudzira kuti paramende yeamerica itore matano mushure mekupfurwa kwevana vechikoro nevamwe vanhu mumatunhu etexas new york california nedzimwe nzvimbo sezvo nguva yedu yapera timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi Muruya muzivare mo blessing ali inozivisa nezvomuna mato kumurangarira mangwana chipiri pamusha wapo kunyatsime. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti rinoda kuita hurukure nehurumende pamusoro pekupinda kwemapurisa mumakereke achikanganisa minamato nekusungwa kwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu.